Urongwa ku wakatanga mazuno nekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pekuti mutauro werurimi rweshona runge ruchishandiswa munyika izviri pamutemo. Mushure meurongwa uhu kupera kwemwedzi uno, pari kutarisirwa kuti paumbwe bhiri rekuvandudza bumbiro remutemo muBotswana kuitira kuti mutauro weshona unge uchicherechedzwa zviri pamutemo muBotswana. Gurukota rinoona nezvematunhu nezvechivanhu kana kuti Minister of Local Government and Traditional Affairs vatikanisile mutsepa vanoti hurumende yeBotswana yakaona zvakakodzera kuti rudzi rwechishona rucherechedzwe zviri pamutemo. Vamutsepa vanoti kuva nebumbiro remutemo rinoremekedza mitauro inoshandiswa munyika iyi inzira yakanaka inogona kudzivirira hondo yemarudzi munyika. Vakawanda vanotaura rurimi rwechishona vari kutambira urongwa uhu nemaoko maviri. Mumwe vanhu ava vanogara muBotswana ndivatobias hama dziripi avo vanotungamira vanhu vanotaura shona mumusha wesimotswane uyo ari pedyo neguta reFrancis Town.
Population yawanda yawanda imomunomu chero kungotaura shona uri pauri munhu anotongoti uri kuti chii even ari muTswana kana kuti ari chii.
Mumwe mugari wemumusha wemandunyani uyo ari pedyo neguta reFrancis Town amai Victoria Sakurombe vanoti urongwa uhu ukabudirira uchabatsira zvikuru kuti vana vavo vazive rurimi rwaamai vavo.
Zvo zvikandira zvakanaka kuti vana vedu vangadzidziswa chishona vari muBotswana nekuti ezvino vana vedu havazivi kuti vanhu vakuru nosvika mukwadzi pane ruoko kutanga womuti kwazvohai wopfugama pasi wombera kuti makadii havazvizivi.
Asi mumwe mubereki amai Primrose Chirikure vanoti vana vazhinji havadadii nerurimi rwaamai.
Pane pamwe patinototadza especially mumakombi kana mumashopu kana pai tinototadza kutotaura dzimwe nguva tongonyarara wakada kuti uchizeza kuti kanzira wakataura shona muzimbabweni saka shona totoida zvakanyanya tinotoikurudzira kuti dai yanga yadii yatayakwanisa kuti vana vivaidzidzawo nesivo taitaurawo.
Vanhu vanotaura rurimi rweshona avo vanowanikwa mumisha iri mumiganho weZimbabwe neBotswana kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva enyika iyi vanofungidzirwa kuti vakatanga kugara muBotswana muna1951. Pari zvino zvinofungidzirwa kuti chikamu chimwe chete kubva muzana kana kuti 1% yevagari vemuBotswana ndeverudzi rwechishona. Bumbiro remutemo muBotswana rinocherechedza mitauro inoti chikalaka, simwakesi, simwatu, sikatla, sikalahadi, sibirwa, sitswana nesurolong pamwe nemitauro wechirungu. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization kana kuti UNESCO yakaparura urongwa hwemakore gumi wakanangana nekucherechedzwa kwemitauro yakatarisana nekuparara pasi pechirongwa cheInternational Decade of Indigenous Languages. Zvekuitwa neBotswana izvi zviri mugwara reUNESCO rekuzadzisa donzo reInternational Decade of Indigenous Languages. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini singirai madondo.